TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 kurume 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino tiri kuona kuti kunyange dai zvazvo mihoro isinganyanyoenderane mafambiro ayo nekukwira kuita mitengo, tiri kutarisira kuti zvinhu zvichange zvichiramba zvichikwira munguva inotevera kubudikidza nemhirizhonga yehondo iri pakati peRussia neUkraine, iyo yaita kuti kufamba kwemafuta ecrude oil asanyanyofamba sezvaanga achiita pamashure apa.
Mitengo yehupfu yakwidzwa nezvikamu 10 nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%.
Tekutanga ndingati inini zvakakosha kuti tititaure kuti zvinhu zvinoite kuita necorruption hazvizvinhu zvatinotsigira. Saka kubva pakuita ikoko ndingangoti danho rakanaka, asi chatisina kunzwisisa ndekuti corruption kana kuti uori hwemhando ipi waita kuti vange vachisuspenda bhodhi iri. Ndozvinhu zvatofanira kuzonzwisisa.
Hurumende yambomisa kushanda bhodhi rePetro Trade Rose vachiti riferefetwe mhosva dzekusashandisa hofisi yaro nenzira dzisina kunaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reGrain Millers Association rakwidza mutengo wehuku nezvikamu 10 nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%, richiti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari uri kuramba uchikwira pamwe chete nemutengo wechibage. Bepa nao rezimlife.com rinoti mutengo wechisaga chehupfu che10kg chabva pamadhora emunyika $955 kuenda pamadhora emunyika chiuru chimwe chete nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe $1099. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti Zimbabwe yakaremerwa nekurwisana kwayakaita nechirwere cheCovid-19 icho chakatora mari yakawanda, uyezve iko zvino pava nedambudziko rehondo pakati peRussia neUkraine iyo vati ichavhiringa kuwanikwa kwezvinhu zvizhinji, izvo vanoti zvichakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu.
Maonero atinoita isu sezvitoro kuti tasiro yedu ndekuti zvinenge zvichishereka mutengo kuvatengi, uye vachiwana mari inokwanisa kunge vachitenga kunyanyanyanya zvinhu zvinodiwa nekudyiwa mumba panguva dzega dzega nezuva rega rega, aya atinoti mabasic commodities.
Pari zvino muri kuonei vaMutashu?
Pari zvino tiri kuona kuti kunyange dai zvazvo mihoro isinganyanyoenderane mafambiro ayo nekukwira kuita mitengo, tiri kutarisira kuti zvinhu zvichange zvichiramba zvichikwira munguva inotevera kubudikidza nemhirizhonga yehondo iri pakati peRussia neUkraine, iyo yaita kuti kufamba kwemafuta ecrude oil asanyanyofamba sezvaanga achiita pamashure apa. Uyezve tinoona kuti zvirango zvemasanctions zviri kutemerwa Russia, zvimwe zvezvinhu zvaitawo kuti kufamba kwezvinhu pasi rose kunge kuchitinetsei kubudikidza kubudikidza ngekuti munoona kuti simuno muZimbabwe tanga tichitenga gorosi kubva kune nyika mbiridzi asi pari zvino tingangoti isisi tiri kunyanya kurarama negorosi ririkurimwa muno nerinobva kune dzimwe nyikawo asi huwandu hwegorosi iroro hwanga huchibva kune nyika idzi wanga huine mutsindo wekuti wanga huchibatsira kuti mutengo wegorosi unge huchiringana kuburikidza nekunge gorosi iroro kana rasanganiswa negorosi remuno muZimbabwe uyewo kukwira kwemutengo wemafuta epetrol nedizeri ndofunga mukazvitarisa panguva inoi ndofunga wakakwira kusvika pa $140 pa barrel kunyangodai izvozvo wazomboti sidurukei kudzoka kumashure asi tiri kutarisa isisi kuti kukwira kwawaita wakabva wangoti nenguva pfupi pfupi simukei kusvika pamusorosoro saka ndofunga munoona kuti muno muZimbabwe mutengo wacho wakabva wati kwidzweiwo kubudikidza nemafambiro anenge achingoitwa achiita upfumi hwenyika kusanganisira nemafambiro anoita kuuya kunonge kuchiita peturi nedhiziri muno munyika saka mukatarisa kana mafuta ekubikisa akatokwirawo chaizvo ndofunga mukatarisa muzvitoro zvakawanda ari kutosiya kana nesendi rimwe chete kutanga achisvika pa$1,000 pachigubhu che2 liters rimwe chete saka izvi tatisina tarisiro yekuti zvichazokwira zvichimhanyidzana nemaererano nematambudziko ari kuitika pasi rose
kana takatarisa kuti vanhu vagara vari pakaoma nenyaya yemitengo yezvinhu chii chingaitwa nehurumende kana kuti tingati hurumende chii chainofanira kuita kuti ibatsire vatengi ava vagara vari parumananzombe
zvakutoda kuti hurumende inge ichipindira kuteramisa mitengo iyoyo kubudikidza nekuvamba homwe dzinogona kubatsira vemakambani kana homwe dzinogona kubatsira vatengi kana takatarisa panguva yatiri inguva yakaoma sokuti taatichiedza kunge tichinanavira kuti tinge tichibuda mubongozozo rechirwere checovid-19 pasi rose kusanganisira nemuno muZimbabwe icho chaachambotidererewo mwaka ino yatiri neyapfuura pakashandawo mari yakawanda kudzivirira chirwere icho chokuti chisapararire asi tiri mushishi kudaro ndopabva pauya dambudziko ratasangana naro saka pakufana kuti hurumende ivambe homwe inobatsira vemabhizimusi kunyanyanya vemabhizimusi madiki anenge achiri kusumukira aya kuti zvinhu zvigadzirwe zvakawanda munyika
avo vange vari mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare kuHarare neStudio 7 kota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakazivisa nezuro kuti vakanga vambomisa kushanda bhodhi repetrol trade rose vachiti riferefetwe mhosva dzekusashandisa hofisi yaro nemazvo bhodhi iri ranga richitungamirwa negweta vatinomuda chinyoka vachiteverwa navazanele dhuve uye rakadomwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mwedzi mipfumbamwe yadarika mushure mekunge petrol trade yagara makore mashanu isina bhodhi dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti simba rashe eric muriro Gladys Mumure, Ferida Matambo, Lillian Temvias, Gertrude Marambada, Godfrey Mube na Vadakarai Mukuku. Mugwarora vakaburiswa vazvemu vakati vachadoma chikwata chichatarisa nekuferefeta nyaya iyi vachiti zvichawanikwa nechikwata ichi ndizvo zvichazovapa munongedzero wekuenda mberi. Petrol trade ndiyo inoona nezvekutengwa kwemafuta epetrol nedhiziri anopinda munyika. Studio 7 yakakundikana kunzwa divi renhengo yebhodhi rakamiswa basa iri. asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kumbomiswa kushanda kwebhodhi iri kunogona kukanganisawo mafambisirwo ebasa mukambani iyi.
Tikutanga ndingati inini zvakakosha kuti titaure kuti zvinhu zvinoite kuita necorruption hazvizvinhu zvatinosikira. Saka kubva pakuita ikoko ndingangoti danho rakanaka, asi tatisina kunzwisa ndekuti i-corruption kana kuti uori hwemhando ipi waita kuti vange vachisuspenda bhodhi iri. Ndozvinhu zvatofanira kuzonzwisisa nekuti bhodhi iri ranga risina nguva rapinda pazvinzvimbo.
Asi iko kumiswa basa kwaitwa bhodhi irori kune zvakunokanganisawo here mashandiro epetrol trade?
Zvakawanda. Tinoona kuti maorganization kana kuti makambani akaita sana petrol trade anenge ada bhodhi kuti pange pachiitwa mamwe madecisions. Saka madecisions iwawo kana bhodhi risipo zvinonetsa kuti anga achibuda. Zvinotoreva kuti kushanda kwekambani iyoyo kwadzikisirwa. Kana kwakunonoka nekuti panenge pasina vamwe vanhu kuti vange vachipa madecisions kana kuti madano anenge achidiwa nekuti kambani inge ichifambira mberi zvakanaka.
Vazhinji vangada kuziva iro basa rinoitwa nebhodhi kana kuti nekambani yepetrol trade.
Kambani iyi ndiyo inoona nezvekutengwa kwemafuta emhando yepetrol nedizeri tichipinda munyika. Saka kambani iyi ikambani yakakosha zvikuru mukuunzwa kunenge kuchiitwa mafuta muno munyika. Saka zvekuti vanenge vachitikidzana nani, vanenge vachishanda nani neamwe madecisions akadaro, zvimwe zvinhu zvinokwanisa kusafamba zvinaka kana kusina bhodhi kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichiita.
Tichitarisa mawanirwo ari kuitwa mafuta munyika pari nhasi, tingati here panguva yanga iri bhodhi iri riri muhofisi zvinhu zvaa zvaimprova kana kuti zvaa zvaashanduka zvichinakira veruzhinji?
Tingati isusu kwenguva dzapera idzi mafuta anga asiri kunetsa. Dambudziko ringangova rakaitika nderekuti vanoda kutenga mafuta nemazidhola ndo vanga vachinetseka. Asi kupinzwa kwemafuta kana kuti mafuta ekufambisa anga achipinda zvakanaka panga pasina kunetsa kukanyanya panyaya idzodzo. Ka pamwe bhodhi rinokwanisa kunge rara kutanga kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Asi ngatirangarirawo kuti vamwewo vari kuzvipinzira mafuta edzimota ava vari independent makambani ari kuzviitirawo zvinhu zvavo ega. Saka ikambani inenge ichi ibatana nemakambani iwawo ari kuzviitira ega achizvipinzira iwo mafuta muno munyika.
Tiri kuonawo kuti mafuta anga achikwirawo zvakanyanya mumazuva iwayo apera. Zvingava nechekuita here nemashandiro ebhodhi irori?
Kukwira kwaita mafuta inyaya mbiri. Nyaya yekutanga iyo ndo iri kuitika kuRussia neUkraine yakwidza mafuta aya pasi rese. Asi nyaya yechipiri inyaya yemitero yakawanda inoiswa pamafuta emuno kuti achisvika muno. Ndo imwewo yaita kuti mafuta anga achikwira nemachine yakati kwirirei. Iyoyo nyaya yekuti akwira pasi rose. Asi zvikuru seiwo kunyanya nyaya dzekuti tine malevies kana kuti mataxes kana kuti mitero yakawanda inenge ichiisirwa ivo vanhu vane chekuita nekupinza mafuta muno, zvinozokonzera kuti mafuta achona azouya kuvanhu akutura.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Chitevera kushorwa kweZimbabwe nenhengo yeparamende yeBritain pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, imwe nhengo yeZANUPF Dr. Masimba Mavaza vanoti Britain haisi nyika ine kodzero yekushora Zimbabwe, zvikuru sei kana tikatarisa kwakabva Zimbabwe neBritain. Vachitaura muparamende yeBritain, gurukota rinoona nezvenyika dziri muCommonwealth vaPatrick Stopford vakashora bato reZANUPF Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nehurumende yeZimbabwe vachiti vanotyora kodzero dzevanhu uye vachiti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kuferefetwa pamusoro pekufa kwemutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uyo anonzi akapondwa pamusangano webato iri. Dr. Mavaza vanoti va Stopford havazivi mutauro wechishona vachiti zvavakataura hazvienderani nezvakataurwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga.
Gurukota iri rine dambudziko rekuti harinzwisisi kana kuti yatingati mutauro wechirurimi rwamai wechishona. Aitaura achitsamira zvikuru sei pamashoko akataurwa nemutungamiri nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende mutungamiri wenyika vaChiwenga uye kuti tichaparadza opposition sekuparadza kunoitwa inda inenge iri paruvare. Chaasingazwisisi ndechekuti aya zvinyaudzo singi zvinoshandiswa muudzamu hwemashoko edu echivanhu. Saka uyu akabva atora literal meaning yacho kuti zvakaita sekunge zviri kunzi handi tinoapaza musoro. Zvakangoitikawo hazvo nerombo rakaipa kuti mangwana acho pakabva paita bvonga mupopoto manyamamiri nerongo akamusimuka mukwekwe nekuda kwevafana avo vakangoendawo musikanzwa vakapindawo pakati perali yange iripo pakaita hondo. Chekutanga minista uyo haana kutaura haana kukomenda kana pamwe chete zvapo nemasoko akataurwa nevanhu veMDC kando veTCC vachiti rovai vanhu musatize rovai vanhu varovei nawo 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 ende zviri pamapepa nhau nepamavhitivhiti ese achidaidzira anonzi bvondo kuti rovai vanhu. Vanhu vari kunzi rovai vakadzoserawo vakaitawo hondo yavakaita nerombo rakaipa mumwe chete akafa. Dai yaiva zano rekunorova nekuuraya vanhu nemapfumo nemapanga dai tine vazhinji vakafa musi uyu. Asi pakafa mumwe chete kuratidza kuti vanhu vashoma shoma vanga vakadhakwa vakangoitawo zvavo zvavakanga vasina kutumwa. Hatingangoti dambudziko raitika kana kuti hondo yaitika yese inonzi yatumwa neZANUPF.
Asi Dr. Mavaza, vaStopford havasi kushora zvakaitika here?
Mashoko ake ekuninuta nekusoropodza bato reZANUPF anongoratidza godo ragara riripo pakati pake nebato reZANUPF. Anongoratidza ukasha wavagara uine vainawo pamusoro pebato reZANUPF. ZANUPF yaako mazuva ano, ZANUPF yavamunangagwa inotarisira kodzero dzevanhu pamusoro. Zvaitika kare nezvaakuitika iko zvinoizvi zvatova zvinhu zvakasiyana zvekuti hurumende yenyika yeEngland yaifanira kutopururudza kuti no zvinhu zvashanduka muZimbabwe. Vamunangagwa vaunza utongi hwejekerere, vaunza kuzvitonga kuzere, vaunza yatingati freedom kusununguka muvanhu, munhu anoita zvaada, mapata anoita zvaada, hakuna ari kurambidzwa. Saka nyunyuto yavo yavakaita inongoratidza kuti vane kwavo kwavakangorerekera.
Avo vange vari gweta vari nhengo yeZANUPF, Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Asi nhengo yeCitizens Coalition for Change vanogara muAmerica vazvidzaye ruzvidzo vanoti zvakataurwa navaStopford ndezvechokwadi sezvo ZANUPF ichityora kodzero dzevanhu mazuva ose. Tarisa ziri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti Mberengwa Business Center yava nemwedzi mizhinji isina mvura, izvo zviri kukonzera madzimai kufamba kwemakilomita mazhinji kunochera mvura murwizi rwemuchingwi. Vanhu vanosvika zviuru gumi nezvishanu vanogara panzvimbo iyi. mu Newsday makare nezuro ningo de paramende zaka kurudzira commission ya sports and recreation commission kuti idzosere pachigaro body reziva sinzira yokubatsira vatambi venhabvu mu Financial Gazette bazi re Department of Veterinary Services richibatsirwa nesangano re Food and Agriculture Organization ne European Union ravamba chirongwa chemakore gumi chekudzivirira ng'ombe kubva kuchirwere chinokonzerwa nezvishambwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Women's Day tichitarisa kodzero dzemadzimai muZimbabwe zvino kosha chete mukumirirana semadzimai vachimirira zvimwe zvinhu asi kuti madzimai abatane mukumirirana munyaya dzakafanana nedzema political violence ma political abuses women's are not standing together as we saw about Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri and all the others vaka abdagitwa vakarohwa vakashungurudzwa vakaiswa mumatorongo varivo varepwa varivo vabatwa zvivharo vakashungurudzwa the same as the marriage wenger ndo zvimwe chete zvatiri kungoona kuti ari kutoshungurudzwa nevakuru vari muhurumende asi madzimai haasi kumira in solidarity with those women and stand as women to say no to abuse no to based violence to gender based violence no to violence against women of the society of Zimbabwe. So we are saying the people, the women of Zimbabwe has to learn to stand up and stand for each other regardless of where, which party you support and which church you go or wherever you come from. We need to stand together as the people of Zimbabwe. Thank you. Muvenengo yakanaka.
Zvigubhu ngondongondo from Peter Marisbeck. Pane nyaya iri kundiita worry very much. And I am worried about this because even President Chamisa seems not to be talking about this issue zvakanyanya. And I don't know whether it is because are satisfied nemamiriro akaita zvenhere kana kuti kwete. Besides the reforms that are being talked about in the country, there is an issue of the diaspora vote. I want to say, if we do not pressurize and put pressure on ZANU-PF, this thing is not going to materialize. ZANU-PF, I vumiba kana tikasai kuita zvokuwamanikidza kuti zviitike zvinezvino. They cannot explain to us kuti vanoda kudya mari inobva kudiaspora through remittances, but they don't want the people who are with the remittances here to afford. This must be issue number one.
Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vasvinuri vaonesese vasapatiswa nezvanopedza vakapuwa zvimagwere vakapuwa zvinyimo vakapuwa mafeteraizers that's useless zvivasiri zvezvanopedza vanopuwa nezvanopedza ngativhotera kuti tive nemari mukwama ngativhotera kuti tihore saka kuvhotera kuti tihore kuvhotera change vanhu svinurai musapatiswa nezvanopedza ngatiende nouwandu tindovhota tivise zvanopedza vana vaidi vazoona mabasa because masupermarket akavhara kuzobakaona amato supermarket vakavhara vana alaska mai vakavhara vana tedco vakavhara vana tanesiri vakavhara vana aroma bakers vakavhara to mention this show if uchiburitsa ungoona kuti utongo wanga urimo wanga usiri super wanga wahafu waudhanyirira saka vanhu ngatiendei tinovhura nouwandu wedu tibise zvanopedza ivo tione noutione ugaro wakanaka mangwana Nika, iko famba nikuti wakudiwa ndiani nika. Saka unanga awina anga wampeche muti chake yacho ngonika. Ndiende mbiri. Ndimi ndoga handiko kuti nika inake. Nika anga ipanwe muti ende mbiri. Kuti mazwi angu iwawo. Mbiri na neru. Neru.
Amukasi ko vachamara nevedu vana tinokawanze na jonga kandi bwena patiri chino chino fara ndine kuti sikala kukuru kamusoro kwematongerwo enyika nyika kwedu vanhu vaakuurayiwa vakataurwa navachivenda ziya hondo itingaipedza seiko oipedza seiko hondo iyi mazimbabwe topeta maoko here aiwa nejehovha anga apindira tichikurudzirwa nevari muhurumende utongi hunochinjana mhosva dzevari kupara idzi vanozokwanisa kudzimirira here nekuti vachapedzisira vamumajere kune vaimbozviti ushasha asi ushasha hwakapera nezvangu usiku nekuti vanhu pabofandin kubva kwagutu kumusha kutu east atenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudzidzana kwayo neUkraine. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti ukama hweAmerica neUkraine hwakasimba uye hune nhoroondo. Vanoti pari zvino America iri mushishi kubatsira vanhu vemuUkraine munguva ino yavari kurwiswa neRussia. Vanoti Russia yakangotanga kurwisa Ukraine pasina chikonzero chine musoro chayakapa. America ndiyo imwe yenyika dziri kubatsira Ukraine zvakanyanya uye mumakore masere adarika kusvika pari zvino yapa rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni mazana mana nemashanu kana kuti United States dollars 405 million. Izvi zvakatanga kubva Russia zvayakapamba mamwe matunhu eUkraine. VaBlinken vanoti rubatsiro urwu rwuri kutarisirwa kuendeswa kuvanhu vemuUkraine kuburikidza nemasangano akazvimirira oga asingaite zvematongerwo enyika kana rusarura. Rubatsiro urwu ruchapa kuti masangano anopa rubatsiro pasi rose akwanise kupa vanhu vemuUkraine zvekudya, mvura yakachena, pekugara, kusimudzira utano hwavo uye kuti vazvidzivirire kubva kuchando chiri munyika iyi pari zvino. Rubatsiro urwu rwakananganawo nekubatsira vanhu vanenge vapatsanurana nekuda kwehondo kuti vakwanise kuzivana kuti vari kupi, zvinozobatsira kuti vakwanise kuzosangana zvakare. America yatenda zvikuru nyika dzakapoteredza Ukraine nekubatsira kwadziri kuita vanhu vari kuda upoteri vachitiza hondo. America iri kuita nhaurirano nenyika idzi kuti dzirambe dzakavhura miganhu yavo kubatsira vanhu veUkraine. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 vatiza muUkraine vachienda muupoteri kusvika pari zvino. Nyika dziri kutambira vari kutiza ava dzinosanganisira Poland, Romania, Hungary, Moldova neSlovakia. Mukuru wesangano reUSAID amai Samantha Power vanoti vanhu vakawanda muPoland vari kutambira mudzimba dzavo, vapoteri vari kutiza hondo kuUkraine ava vanoti vari kuvabatsira zvakanyanya nekuvapawo zvinodiwa nevacheche vakawanda zvinosanganisira zvekudya nezvekupfeka. Amai Power vati vanofungidzira kuti vanhu vari pakati pemamiriyoni matatu nemashanu vachaenda muupoteri. VaBlinken vakurudzira dzimwe nyika kuti dzitambire vapoteri vekuUkraine dzoregedza kuvadzosera kunyika kwavo sezvo vakatarisana nerufu. America yatenda masangano ose ari kubatsira Ukraine vakakurudzira mamwe kuti abatsirewo nechimbi-chimbi muUkraine nenyika dzakapoteredza. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakujidzana kwayo ne Ukraine uye maaverengerwa neni chanono kawande we Studio 7. Kerto nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutengo wehupfu wakwidzwa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15%. Hurumende yambomisa kushanda bhodhi repetro trade rose vachiti riferefetwe mhosva dzekushandisa hofisi yaro nenzira dzisina kunaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.